Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 14 Chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vaisimudza nyaya dzakawanda dzakasiyana siyana vachivheneka maringe nenguva yesarudzo dzatiri kupinda idzi. Inyaya dzaipaugwa mutinodziziva tose dzava dzodzikala au.
Gurukota reBritain rezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoti hurumende yavo iri kutaura nemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa pamusoro pemamiriro akaita zvino muZimbabwe.
Iniwo ndawana kucherechedzwa pabasa randakaita kwemakore 20 aya kudzivirira mhirizhonga, kubatsira vanorarama vari mumhirizhonga, asi kunyanya pedza dambudziko rekuroorwa, kuroodzwa nekuroorwa kwevana vasati vasvika zera.
Masangano eAfrican Union neUnited Nations anoremekedza chizvarwa cheZimbabwe amai Nyaradzai Gumbotsvanda mubasa ravanoita mukurwira nekuchengetedza kodzero dzevanhukadzi muAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota reBritain rezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoonavo nezvecommonwealth nebudiriro Lord Ahmed vekuWimbledon vaTariq Mahmoud Ahmad vakavimbisa dare reparamende reHouse of Lords svondo rapera kuti hurumende yeBritain ichaita zvese zvainogona kucherechedza mamiriro akaita zvino munyika yeZimbabwe maererano nemamiriro enyaya dzekuchorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Vachiti mwedzi wapera hurumende yeBritain yakataura navamunangagwa nezvenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Vakabatavo nyaya yebhiri remutemo unobata masangano akazvimirira kusungwa kwenhengo yeparamende yeCCC vaJob Sikala, avo vapfuudza gore vari mujeri vachinyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba, uye nyaya yevana vashanu vepaUniversity of Zimbabwe vari mujeri vachipomerwa mhosva yekuratidzira pamusoro pekusungwa kwavaSikala. Uyewo nyaya yechikumbiro cheZimbabwe chokudzokera mumubatanidzwa weCommonwealth. Britain inoti ichatsigira chikumbiro cheZimbabwe kuti kuCommonwealth kana Zimbabwe ikaratidza kuti yave kucherechedza kodzero dzevanhu uye ikaratidza kuti sarudzo dzegore rino dzichafamba zvakanaka pachena uye pachekerere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zninga abata murwiri wekodzero dzevanhu akange ari mudare reparamende yeBritain apo nyaya idzi dzaikurukurwa vamakomborero aruzivishe kuti tinzwe zvizhinji.
Boka reall party parliamentary group on Zimbabwe iyo inotungamirirwa naLord John Oates nenhengo dzavo dzakaita sana Baroness Goyi nevamwe vaisimudza nyaya dzakawanda dzakasiyana siyana vachivheneka maringe nenguva yesarudzo dzatiri kupinda idzi. Inyaya dzaipaugwa mutinodziziva tose dzava dzodzikala au vapfuura gore vari mutirongo vachitambudzwa musungwa neSANPF. Toita kune avo vadzidzi vekuzinhasu vasara vari vashanu panguva ino varimo mutirongo vava nezuva anodarika 40 ende mhosva yavakapara hapana.
Nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu iri kuramba ichidzokororwa imo munyika macho zvakambomira sei?
Mumiriro wakaita sarudzo specially takatarisa voters roll uye nekurambidzwa kuungana kuita marali kuri kuitwa bato guru iro riri kukwidza musarudzo yeResistance Coalition for Change. Izvi zvatinozoona vhiki nei kutanga kwayo mapurisa vachizonyora tsamba vachinyorera vamwe wavo kuti vanhu ngavabvumidzwe kuita marali, asi tinoona sekuti panguva kupindura zvavangawanza zvitaura kuti vakatarisiwa nokuti zvikona mamwe marara akaramba achirambidzwa. Asi chimwewo chakaitika panyaya dzakataukwa muhouse of lords inyaya yevoters roll. Tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission yakazopawo mapato mamwe ayo ari kukukwidza nezanupf akazopawo voters roll.
Pabatwawo nyaya dzekudzokera kwezimbabwe mucommonwealth, zvii zvakabuda panyaya iyi?
Chinhu chikuru chakanyanya kubudiswa apapa ndechekuti Zimbabwe iri kukumbira kudzokera mucommonwealth. Zimbabwe yakabuda ikava mucommonwealth, yakabuda vamugabe ndovaibudisa zanupf, asi iko zvino zanupf yavakuda kudzoka futi. Hurumende yava kuti yavuda kudzoka mucommonwealth yezanupf ichikwembona munangagwa. Saka pane zvinhano zvavakanzi vanofanirwa kutora zvinoratidza kuti vachinja mufambiro wavo uyo unova wakaipa, mufambiro wavo kupfunyikidza kodzero dzeruzhinji, mufambiro wavo unova uyo wekusvasvanga matongerwo akanaka ayo anotarisirwa kuti muhurumende dziri muboka recommonwealth dzinge dzichitevedzerawo mutemo uye nemutongero wakanaka nokutungamira kwakanaka kuri pajekerere kunoita kuti zvinhu zvifambire vanhu vese. Nezvavari kuita izvi zvakataurwa sezvo zvinhu zvinoratidza kuti hurumende yezimbabwe ichitungamirwa nezanupf pari zvino iri kutadza kutevedzera zviri kudiwa, iri kutadza kutevedzera kodzero dzevanhu, zvinova zvinokwanisa kuzovakanganisa pane chikumbiro chavo. Nekuti tikatarisa pakapesa kugara iparamende muunited kingdom pakataurwa nyaya iyi, vakataura zviri pachena kuti hurumende yeunited kingdom ichange ichishandisa sarudzo dzemuzimbabwe kuti vaone kuti zimbabwe yakodzera here kuti dzokere mucommonwealth. Ichange ichishandisa chigo chaitwa sarudzo idzi kuti hurumende hainge ichiita bongozozo here, hainge ichiita mhirishonga here, uye sarudzo idzi chaitiwa zviri pajekerere uye zvakaenzanira navanhu vese here, zvichange zvichishandiswa kutarisa kuti yakodzera yekudzokera mucommonwealth.
Imiwo semunhu anga arimo mudareri nyaya idzi dzichikurukurwa, munoona paine chiedza here kumberi makatarisa zvavaitaura nezviri kuitika muzimbabwe?
Panofanira kungotevedzerwa zviri pamutemo wezimbabwe constitution, nokuti rikatevedzerwa hapana munhu anowanikwa achigariswa muchirongo asina mhosva. Rikatevedzerwa vasikala vangadai vasiri muchirongo mavari vachigara kwavatipfuura kugore varimo vangarifumi, vangadai vasiri muchirongo vakatongwa nemhosva isipo mumutemo wezimbabwe, vangadai vari pano. Avo vemutokazi republic 9 vari muchirongo, vari kuyuwira vari muchirongo, vangadai vasina kutongwa nekuti hapana mhosva yavakaita, vangadai vari panze. Avo vana vechidiki rezinaso vangadai futi vari pasi nekuti mhosva yavo yavari kupomekwa. Zvikanzovawanikwa vane mhosva futi haisi mhosva yekuti vanhu vangatosungwa kuswa mujere. Kumbiro remutemo rikatevedzerwa, zimbabwe inodzokera mucommonwealth.
Murwiri wekodzero dzavanhu akange ari mudare rehouse of lords kubritain nyaya yezimbabwe ichikurukurwa, vamakomborero aruzivishe vari parunare kulondon kubritain, naevans zvininga westudio 7. Murwiri wekodzero dzemadzimai nevanasikana uye ari mutungamiri wesangano reRosaria Memorial Trust uyezve vaimbove munyarikani anomirira sangano reAfrican Union mukurwisa kurodzwa kwevana vasati vabva zera, amai Nyaradzai Gumbonzvanda, vanoti vari kufara neruremekedzo rwavapiwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhukadzi muAfrica, African Union neUnited Nations, pamusangano wakaitwa muNairobi, Kenya svondo rino. Amai Gumbonzvanda vanoshanda kumaruwa ekwaMurehwa, uko vari kuedza kupedza kurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naAmai Gumbonzvanda nezvenyaya iyi.
Mazuva maviri tanga tiri muNairobi muno muKenya, panga pachipembererwa makore makumi maviri echisungo chakaitwa nenyika dzese dzemuAfrica chekusumudzira kodzero dzevanhukadzi inonzi Maputo Protocol. Ndakanga ndiripo pakaumbwa chisungo ichi cheMaputo Protocol makore makumi maviri adarika.
Ruremekedzo ramapiwa iri nderwei
nhasi tazowanawo kupiwa nekupembererwa nekurekognaiziwa semadzimai 20 vanga vari kufambisa kodzero dzevanhu mukadzi muafrica. Iniwo ndawana kucherechedzwa pabasa randakaita kwemakore 20 vaya kudzivirira mhirizhonga, kubatsira vanorarama vari mumhirizhonga, asi kunyanya pedza dambudziko rekuroorwa, kuroodzwa nekuroorwa kwevana vasati vasvika zera. Ndinoda kutenda nyika dzese dzemuafrica, vanhu vose kunyanya vekumaruva vanoshanda nguva dzakaoma, zvinhu zvakaomesesa, kuti tirarame murunyararo tisina mhirizhonga.
Zvii zvamungakurudzirewo madzimai nyanya vari kuwanikwa ivo vachirwira kodzero dzemadzimai nevanasikana vari kurodzwa vasati vabva zera, uyezve mamwewo madzimai vari kutarisana nemhirizhonga?
Ndinokurudzira kuti senyika, senharaunda, semhuri, sevanhu tinokwanisa kupedza iri dambudziko remhirizhonga, kunyanya kupedza kuroorwa kwevana vasati vasvika zera. Ndinoti kutenda kukuru kwamuri mhuri yese yeAfrica nekucherechedza mabasa atanga tiri kuita, nekutenda vose vandinoshanda navo kusanganisira kuRosaria Memorial Trust.
Avo vange vari amai Nyaradzai Kumbonzvanda, mutungamiri wesangano reRosaria Memorial Trust, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuNairobi kuKenya. Sangano rinomirira vadzidzi reZinasu nezuro rakaparura chirongwa chinonzi Go Vote. Chirongwa ichi chakanangana nekuunganidza vechidiki kuti vaende kunovhota musi wa23 Nyamavhuvhu. Zinasu inoti maererano neongororo yavakaita, vechidiki vakawanda vanonyoresa kuvhota asi havazoende kunovhota pazuva rekuvhota. Ngatinzwei hurukuro yaitwa pakati paBoris Muguti naEvans Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheGovoti chirongwa chiri kuuya chiri bandiko rekambeini yatakalonja gore richingotanga, yatakati reclaiming the students, the dignity of students through the ballot, hashtag student vote. Nokudaro iri rabanduko, Govoti iri kuuya iri bandiko rekambeini iyoyo yakakura, asi taakunangana nekukurudzira kuti vanhu vacho vakarejista kuvhota pataikurudzira vechidiki nevadzidzi vezvikoro zvekumusoro mastudents kuti varejiste kuvhota vachiende vanovhote musi wa23 August. Nekuti dambudziko ratakambenge tichiita tichiasa kumaelections apfuura, mareports nemaresearch akaitwa anotaridza kuti vanhu vanonyoresa kuvhota kunyanya vechidiki vazhinji vacho havazowaniki vachinovhota musi wekuvhota. Nokudaro toda kuyereedza nepatinogona seboka rinomirira vadzidzi kuti tinge tichikurudzira vechidiki, tinge tichikurudzira vadzidzi kuti vaende vanonyorese kuvhota musi uyu. Nokudaro tichange tichivapa zvakakoshera kuvhota uye zvinovaramba zvichivakurudzira nekuvapa chido chekuti vaende vanovhota.
Ngatitarisewo kuti muri kuchiitira kupi, chiri pamadande mutande here, muri kufamba muvanhu here, mharidzo yacho iri kufamba sei?
Mharidzo iyi hatisi kuifambisa nenzira imwe chete, tiri kushandisa zvese zvinoita kuti vanhu vange vachinoparticipata. Kana pari paonline tichange tichishandisa social media yese, Twitter, Facebook, Instagram, kusanganisira TikTok, nekuti mazera evechidiki vatakazara navo pari zvino vakazara kuTikTok kunyanya vasikana. Nokudaro tichange tichishandisa zvekare TikTok nekupinda muvanhu zvisinei nekuti pari zvino zvikoro zvizhinji zvepamusoro mainivhesitisi mazhinji akabvara, asi tichange tichiona kuti mumaguta atinogara akasiyana siyana ticharonga mateams anopinda achinosangana nevechidiki munzvimbo dzavanogara vachiwanikwa, mungave mumasunuka, munoverengerwa, mune vaya vanomirira wifi, mune vaya vanoita mitambo yebhora. Tichange tichigadzira mateams madiki diki evanhu vanokwana kuita 10 kana vashanu vashanu vanenge vachipinda munzvimbo idzodzo vachinoendesa shoko iri, vachinopa vechidiki zveizere pamusoro pekuvhota uye zvakakoshera kuti vange vachinovhota musi wa23 August.
Topedzerawo tichitarisa kuti kubva zvamaparura chirongwa ichi chiri kutambirwa sei nevamwe vechidiki vamuri kutaura navo.
Chirongwa ichi chatambirwa nemufaro zvisingaiti kune vechidiki, nekuti pari zvino vechidiki vari kuona kurwadza kuri kuita nyika nevakawanda, vamwe vasitori mastudents vakabva kuzvikoro zvepamusoro vakangosendeka madigiri hakuna mabasa, nyika iri kurwadza. Nokudaro vari kutambira chirongwa ichi nekuti vari kunzwisisa kukosha kwachakaita, vari kunzwisisa kukosha kwakaita kuvhota musi wa23 August.
Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi vepamusoro rezinasu vaBoris Muguti vanga vari parunhare naEvans Sininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, vaRodney Simkaikiwa veZimbabwe Electoral Commission vanoti kumangarirwa kumatare edzimhosva kuri kuitwa sangano iri kwawandisa uye kwava kutadzisa sangano iri kuti riite basa rayo mukati menguva yekuti sarudzo dzigone kuitwa musi wa23 nyamavhuvhu. MuNewsday makare, sangano reZimbabwe Human Rights Commission rinoyambira bato reZANUPF kuti rinoshandisa madzishe zvisiri pamutemo, vachivakurudzira kuti varitsvakire rutsigiro richiti mapato ezvematongerwo enyika anofanirwa kurega kushandisa madzishe munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanhu mazana mashanu kana kuti 500 vanonzi vakafa mutsaona dzemumigwagwa mukati memwedzi mitatu yekutanga kwegore rino muZimbabwe. Munguva iyi Zimbabwe yakaona tsaona dzemumigwagwa dzinoita zviuru 12 zvine mazana mashanu ane makumi masere nesere kana kuti 12,588. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi vatungamiriri VOA vanoiteerera nevanotipakurira zvirongwa. Ndine maonero angu maererano nelive talk yamunoita iyeye. Vanhu vamuri kuuya navo palive talk, they are not there pakuumba nyika, they are not there even pakutionesa zvinhu zvinotiraramisa ramangwana redu. Varipo pakutsigira mapato avo, havagone kunyatsobuda. I think kuti muri payapaya panofanira kuwana live talk, kazhinji kacho ngaive yemaindependent vanhu vakazvimiririra vasina bato ravanotungamirira. Vemapato ava mugona kuvaunza kana kahwani pasvondo muchivabvunzawo, nekuti chatiri kuwana chete game of blaming each other. Hapana chine musoro chavanotaura kunze kwokungoblemana chete, nekutukana nekungopanana mavhaoga mamwe asina ari unnecessary. So ndinoona sekuti haipapo apo muri kutiregerera. Tipei vanhu vane chido chekuumba nyika, kwete vanhu vanoda vanhu vakaita vanika vanoda kukumira nebato ravo vasingagone kumiririra vanhu, zvido zvevanhu nekutaura zvinhu zvinoendesa nyika kumberi. Maita basi.
Studio 7 murisemurise zvezanupf zvana president Mnangagwa zvokuti anzitanyora zvobvumirano napresident rekuIran. Irani, muchibvumirano chei munotengeserana chii neIran? Asi zvehondo kutengeserana mabullet, ya izvozvo maybe zvinoita because Iran yacho itotambudzikawo. Ndoguka noruvarombo manje, hapana chirobuda, hapana. Zvakafanana nezvakaita Mnangagwa last month kugina chibvumira napresident rekuMalawi, Malawi itotambudzikawo zvaitoshama afta yekuzorawo munyika mavo. Hanzi tanyora zvobva munotengeserana chi? Asi kutengeserana zvenyu mufarinya kana kutengeserana zvibagi, chii chamunotengesana kubva kuMalawi kana kuIran? Hapana, igungano rovarombo chete chete, hapana zvinobuda makumbo enyoka.
Gowi pastudio 7 ipapo ndini George Makaza ndogara kuBhombozi. Chikumbiro changu ndechekuti basa muri kubata chaizvo zvakanaka, asi tiri kubvunzawo kuti kunoku kana weZBC kana imwe Studio 7 kumudzi konsisheni yakachepa, Newton kachepa, hakunawo here angauyewo kuzombotorawo news achinzwawo zvinoitikawo kuno zvichibudawo pamhepo sezvinoita mamatunhu. Kunoku tinogona kunge tine news dzimwe dzakanaka dzatoda kutibudise pamhepo, hadzizobudi nenzira yekuti vazhinji hatizive kuti zvinofamba usii. Sandochikumbiro changu kune imwe weStudio 7.
makati kwa Studio 7. Aiwa tinofara zvedu isu kuno. Ndinonzozorwadza ndiri kuno South Africa muno dunhu reLimpopo. Ndinoda kuvhunza kuti right Zeke inomirira here kuzoudzwa ne complainant kuti uyu munhu yakodzeri kuva achivhota kana kuti achikwikwidza sezvaka senyaya yakasikuere. Zeke kana inoita zvokuzoudzwa mutemo here kana kuti vanogara vachitoziva mutemo kuti mutemo kana wagara usiri munyika ko 18 months haufani kukondesta. Vaisaziziva here Zeke sei yakambobvuma pakutanga. Then yozoti vanhu vezanu vozoti kwanzi hatinei nazvo. Apo tinoona kuti munhu akakomplaina munhu wezanupf hazvina kubva kuzeke. Zeke zvinoreva kuti haina haigoni here haigoni kuverenga here haizivi mutemo wayo here.
Ndinoshamiswa neconstitutional court iri kutongwa tikasukuweranga siri munyika kwe18 months ichiti Zeke yakatadza basa. Ko pakatadza Zeke basa ikatora Dexter Nduna. Dexter Nduna ikamuti ndiye akahwina pakazonewa kuti akatadza asiri akabudirira ndiwe MDC Alliance. Yakadii constitutional court yakaendesa yakatora nyaya kudare yotaura kuti Dexter Nduna hausi wakahwina sei vakamusiya vachitonga. Ndozvinoratidza kuti vanhu ava vanofevhera ZANU-PF. Tabva ipapo kasukuere chizaura chemuZimbabwe Zeke yakagona basa. Vanhu ngavasache vanhu kana vaine vanhu kana uchihwina nochirei kuti unozodyiwa. Unohwina unohwina chete sezvo vachitaura kuti takahwina kare. Ko ukasukuera anozohwina nepapi varivo vachitonga. Regai vanhu vaite zvavanoda nenyika yavo vakukwidze. Ndinotenda
pastudio 7 pastudio 7 apo ndinoda hangu taura nenyaya yevananyati ava. Ndingatoti vanhu vezanupf vese havana chavanobvuma kana chichinge chaitwa kana kuti nemaorganization akazvimirira ega kana kuti zvikaitika kutriplec ndokwaanosimudza kana nemiswe sembwa dziri kurumana. Chokwadi chokwadi chandinotaura ndechekuti Munangagwa akasarudze miso yavanhu vakashata mhondi vaurai kubva kumapurisa masiaiwo nevamwe vakangowanda wanda vari mukati mehurumende. Kunyange shamwari dzake chaidziyaidzi imhondi dzimwe nyika dzaanoshamwaridzana nadzo ndedzemhondi nomakororo. Saka vakomana musanyanya kuvhunduka nazvo. Zvatinongoda chete ndechekuti ngatikambeni tiise mukomana panyanga.
ZANU-PF pachayo haisi pati. Chikwata chemabhiya, chikwata chematororo, chikwata chenhubu, chikwata chembavha chakapamba nyika zvine chitsotsi mukati ndobva chagara panhongonya. Fanika chikwata chiripo chana Emerson izvi. Chikwata chemabhinya vavurai chavo chaivo havadi kuwa kana mumwe munhu wakanga ari muZANU-PF achiti zvinhu zvese zvavanoramba zvinhu zvavanoita havasi vanhu vanogona negwara kutonga nyika. Chikwata chakatofanana nechikwata cheBoko Haram. Mukatara vari kurambidza mapato kuti akwikwidze kana chipoc. Chipoc zvizvarwa zvevana veZimbabwe asi vanovarambidza kuti vakwikwidze. Mukatara vanasikasukuerewa vari kurambidzwa kuti musatombo kana vakangobuda muZANU-PF vatodi zvachose. Saka chikwata inotori mhando yeBoko Haram iyo.
Pamusoro Studio 7 mukadizvenyu. Hai, mufara isoti. Hai, havena ikire vezano vanetsa ndiva mapurisa ezano hakuna kuti chii. Iye Munangagwa ndovanotumira vanhu ivavo. Munangagwa wanetsa da abva pachigaro manavo. Kore rino bhata ndinoti uchange aripo ndione. Fanira kubva pachigaro ngaabve Munangagwa ngaabve. Abve ushungurudza vanhu sitereke muZimbabwe. Ushungurudza vanhu sitereke. Tenda kwasi 7 nenroja ndiripa South Africa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Mushombo rekutanga rachikunguru ndege dzehondo dzeRussia dzakadzokorora kushungurudza ndege dzisina vatyairi kana kuti madrone dzeAmerica dzave pabasa kurwisana neISIS muSyria. vanoona nezvekubudiswa kwemashoko kuPentagon, Air Force Brigadier Pat Ryder, vakakurudzira mauto eRussia kuti amise rudzi rwehunhu hwakashata oita semauto emuchadenga anoziva basa ravo. Dzisingatevedzeri zvagara zvichiitika uye zvinotevedzerwa, musi wa5 Chikunguru, ndege dzehondo dzeRussia dzakadonhedzera maparachuti chiripo ripotyo pamberi pemadhroni eAmerica aitsvaga nzvimbo dzeISIS, ndokubhururuka zvine njodzi dziri pedyo nemadhroni aya zvakamanikidza kutora matanho ekunzvenga njodzi. Pamusoro pezvo, mumwe mutyairi wendege yeRussia akaisa ndege yake pamberi pedhroni reAmerica ndokuwedzera kupisa mafuta endege yake, izvo zvakawedzera mufambo nechiutsi chemhepo yaisimudzwa nendege, zvinoderedza kukwanisa kwemutyairi kufambisa ndege iyi zvisina njodzi. Chimwe chiitiko chepiri chakaitika mukati memaawa asingasvike 24 musi wa6 Chikunguru, apo ndege yechiuto yeRussia yakawedzera zvakare kupisa mafuta iri pamberi pemadhroni eAmerica akawanda aiita basa rekutsvaga nzvimbo dzeISIS muSyria. Zvakare, ndege dzehondo dzeRussia dzakabhururuka zvine njodzi pedyo nemadhroni eAmerica ndokudonhedza chiutsi chine mhepo pamberi pemadhroni aya. Brigadier General Ryder vakaramba mashoko ebazi rezvekudzivirirwa kweRussia ekuti mauto eRussia aidzidzira kurwa akabatana nemauto eSyria, uye kuti America yakatyora mutemo wemuchadenga pamwe nenzira dzinoderedza kusawirirana. Vakati, tave nenguva tiri muSyria tichirwisana neISIS sebandiko remubatanidzwa nedzimwe nyika, vachiti tine mitemo mitsva yave panzvimbo, maitiro nenzira zvakajeka, uye tabudirira kumisa kusawirirana neRussia makore akawanda kana zvasvika zvekushanda zvisina njodzi mudunhu iri. Vakati saka kuti zvionekwe sezvimwe zvekuti imhosva yeAmerica kupenga chaiko. Lieutenant General Alex Grinkewich, mukuru wemauto emuchadenga E9th Air Force nemubatanidzwa wemauto weCombined Forces Air Component Commander for Central Command, vakati mumashoko avo kuvatori venhau, zviitiko izvi zvinoratidza mumwe mucherechedzo wekusaita basa nemazvo pamwe nekusadzivirira njodzi kwemauto eRussia emuchadenga ari kushandira muSyria, izvo zvinoisa munjodzi vese mubatanidzwa wemauto pamwe nemauto eRussia. Vakati, tinokurudzira mauto eRussia ari muSyria kuti amise hunhu husina kurongeka uhu otevera mipimo yakatarwa nehunhu hunotarisirwa kumuto emuchadenga anoziva basa rake, kuitira tisimudzire kutarisa zvatakanangana nazvo zvekushingirira kukunda ISIS. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica, amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tombotarisa nyaya dzimwe dzaitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vaudza bazi rezvekudzivirira kwenyika kana kuti Defense Department kuti rigare raunganidza mauto asiri pabasa pari zvino kana kuti reservists vanoita zviuru zvitatu kuti vakwanise kuendeswa kuEurope kunotsigira mauto eAmerica akaendeswa kuEurope gore rakapera panguva iyo Russia yakatanga hondo neUkraine. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Gurukota reBritain rezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoti hurumende yavo iri kutaurira nemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa pamusoro pemamiriro akaitwa zvino muZimbabwe. Masangano yeAfrican Union neUnited Nations anoremekedza chizvarwa cheZimbabwe amai Nyaradzai Gumbodzwanda mubasa ravanoita mukurwira nekuchengetedza kodzero dzevanhukadzi muAfrica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.